vachitaura naatori venhau nhasi zvari kupeva taona zvakakodzera kutsigira vachamisa nebato ravo nekuti ndivo vanogona kuunza shanduko iri kudiwa munyika.
Let us all of us ride behind President Nelson Chamisa as we prepare for 2023 elections, as it is going to be a defining moment for every citizen in this country.
Tese pamwe chete ngatitsigirei mutungamiriri Nelson Chamisa nebato ravo tichigadzirira sarudzo dza 2023 idzo dzichave dzakakoshera munhu wese munyika ino.
Amai Nomvula Mguni, vana vemunyori mukuru wechikwata chamuzvare kupe, vaudzawo Studio 7 kuti ruzhinji rwatambura munyika vakatsinira kuti zvakakosha kuti vanhu vabatane vatsigire vachamisa vachiti ndo vanogona kugadzirisa zvinhu munyika kana vakatungamira hurumende.
Remember isusu titi in 2018 ma MPs tatine 160,000 votes. Toda kuti dziuye kunoko. Ukaita mathematics zvakanaka uchaona kuti 45,000 ya Dr. Kupe iyaya dei yanga yawanikwa na President Chamisa. Tingadai tichitaura zvinhu tisiri pano.
Pamubvunzo wekuti muzvare kupe vakataurirana navachamisa here kana kuti kwete pamusoro pedanho ravo, amai Mguni vati vaviri ava vakataurirana asi hapana zvakawanda zvavanokwanisa kutaura pamusoro penhaurirano idzi.
Madam Kupe na President Chamisa vakasangana, but kuti vakataura kuti chii pameeting iyoyo ai handizivi. Pati vakasangana
pave nekanguva pane runyere kupe rwekuti muzvare kupe vanoda kubatana navachamisa, uye izvi zvakakonzera mutauro mukuru, vamwe vachiti muzvare kupe isu kukuviri uye havafanirwa kutambirwa navachamisa kana kuve nechigaro mubato reCCC. Asi vamwe vanoti vanofanira kutambirwa nekuti vanopikisa vakasabatana vanopatsanura mavhoti. Vasweden Chirodza, avo vakafanira kubata chigaro chemutauro webato reCCC mudunhu reBulawayo, vati vanotambira danho ramuzvare kupe rekutsigira vachamisa nebato ravo asi vati vakawanda vachine kunyunyuta kukuru pamusoro pemaitiro amuzvare kupe.
Zvinhu zvakationera pari zvino, vanhu vakawanda vari kutsutsuma, vanhu vakawanda havafari, vanhu vakawanda vari kuti ivo kuti tisvike pamabai election zvinhu zvakonzerwa naivo maikupe. Saka chakakosha ndechekuti tipatsanure kurudziro yavo nenyaya yekubvunza nevanhu kuti maikupe chokwadi here kuti vaanhengo yeCCC.
Mumisangano yavari kuita yekutsvaga rutsigiro rwemabai election, vachamisa pachavo vari kugara vachitaura kuti bato ravo richiri idzva uye harisati raine vatungamiri kunze kwevanhu vakafanira kubata zvigaro zvakasiyana siyana, vachiti vakuru vakuru vose vebato kusanganisira mutungamiri vachasarudzwa nevanhu. Mune imwewo nyaya, vamwe vatsigiri vebato rezapu vanonzi vasungwa zvichitevera kusvitsa gwaro renyunyuto kukanzuro yeBulawayo pamusoro pemutero wekupaka motokari mumigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuzapu kana kumapurisa panyaya iyi, asi mutauriri webato iri vamutumisi hanana ndo vange vasvitsa gwaro renyunyuto iri kumutevedzeri wameya weguta reBulawayo vamulandu Ncube pamwe nemunyori wekanzuro vaChristopher Dube. Nanhati mitoro yakatarwa nekambani ye10.3 haikwaniswe neveruzhinji uye vagari havazi kunzwisisa zvakawanda kusanganisira kuti kambani iyi yakawana basa iri sei. Vapa kanzuro mazuva manomwe kuti ipindure. Vamwe vati sezvo chinangwa chaivo chiri chekushanda zvakanaka nevagari, kanzuro ichapindura gwaro iri.
Our number one priority is to listen kuteerera mastakeholders. Saka semusangano mukuru waunza petition panapa tichaita meeting as a matter of urgency kuti titarise nyaya yavo and tichavapindura according to what is there, but kana paripo pakakanganisika tichagadzirisa.
Mukupeta nyaya dzemuBulawayo, kanzuro yeguta reBulawayo yasanirana chibvumirano chichaita kuti ibatsirwe kuvandudza mabasa ekuwanisa vanhu mvura neboka revei rekunyika yeNetherlands. Chibvumirano ichi ndechemari inopfuura madhora ekuAmerica mamiriyoni mashanu nezviuru mazana masere $5.8 million chichavepo kwemakore mashanu anotevera, uye vevhei vachabatsirawo maguta eHarare neMutare muchirongwa chimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.